Wondo ya tu kuona ye masiji. Achisi chunjunua zwe masiji zaka gara zuriko kubira kare kwe wondo. Mkafunga nguwa ya wanu vayewe makase lavo. Iyo Jerusalem yacho wana Constantinople kwa gara kuchitwa masiji. Pepo siye siji nengeri mu military strategy ku limbura ma supply lines ariku supply nzvimbo especially chikafu nemvura kusvikira vagari vemo vasarenda vabuda saka achichinjinyuwani
mungaitsanangura muchiti kudii hondo iyi titarisei kare nemurwirwe waveko nhasi
chatingati chinyuwani kuona muchidzimirana magetsi internet zvinhu zvinokanganisa not only vagari vemo but ability ye media for example kuti ichituma ma reports nema articles nekuprotecta through reporting yavanenge vachiita macivilians arimo saka hatichakwanisi kuziva kuti in real time kuti chii chiri kunyatsoitika mupalestine muya
tinonzwa kuti vanhu vave kupaza matura echikafu nemishonga yekuzvipatara yave kunanga kupi hondo iyi
kuluta kuri kuitwa mawarehouse uku nevanhu is a sign of desperation yavapo sevanhu vanorely for a long time anyway on aid inobva ku United Nations on chikafu chaka import kwasezvo area yacho Gaza area diki and ne region yacho haisi favorable kazhinji kune maximum agriculture saka vanhu vanorely on imported things and chinhu zvinobva kunze saka kuvharirwa kwavanenge vakaitwa maborder and so on zvinhu zvakakoza desperation yekushayikwa kwemvura yekushayikwa kwechikafu kushayikwa kwemagetsi and you can imagine such a high population they become desperate votanga kuluta
chodiwa ndechipi kuti zvinhu zvigadzikane munyika iyi
parikudikanwa ceasefire kuti chikafu chikwanise kupinda zviri consistent vanhu vasakanganisike macivilians vagari pasi vari kunetsana vari kushungurudzana vehamas nevaveisrael and find a peaceful solution to this.